Ma Warriors aro 1-0 nema Black Stars ekugana. Mazuva matatu vachangobva kurohwa 3-1 nechikwata chimwe chechecho. Chibodzwa chabva kuna Thomas Partey pamugadzirirwa. Chasiya Zimbabwe iri mukuchema, Ghana ichipemberera kutora mapoints ese matatu kunze kwemusha. Mamiriro aita zvinhu aroratidza kuti Warriors abuda makundano eWorld Cup aya kwasara mitambo miviri kuti mitambo yemagungano ipere. Muongorori wemutambo wenhabvu vaSimbai Mahachi vanoti vari kushaya kuti chii chaicho chapinda mumusha weMawarriors.
Zimbabwe here munyama here ishonga here kana chii asi zvarambe.
Nhengo yeWarriors Fans Club vaPhilip Regede vanoti Zimbabwe ngaikanganwe zveWorld Cup izvi ishandise mitambo miviri yasara kugadzirira makundano eAFCON 2021 ayo ari kuitirwa kuCameroon munandira.
Akudiwa kuti tinge takagadzirira zvakasimba kuitira kuti tikwanise kuenda ikoko, because tikatadza kuita gadziriro dzedu nguva dzino handione kumberi uko zvizonomira izvo zvakatinakei.
Muteveri weDynamos vaStanford Maweni vanoti zvifa ngaiwedzere mazuva ano nemapedza ari murayiridzi weMawarriors kusvika mafainari eAFCON apera.
Naisa vaine vekuti vadzinge mapedza nekutaura kwakwanisa kwezvabvu uredi mapedza akapinda chii makwanisa anotanga.
Mumutambo wanhasi Zimbabwe yanga iine vatambi vayo vese vane mukurumbira kusanganisira Marvelous Nakamba, Brandon Galloway naJordan Zemura avo vanotambira kuEngland vasina kuuya kumutambo weSouth Africa pamusha nemhaka yemitemo yeCovid-19 yekuUnited Kingdom. Knowledge Musona naKama Billiards vanga varimowo zvekare munhandare nhasi asi vatadza kusandura zvinhu. Mitambo inotevera mugungano iri iriko mwedzi unotevera apo Zimbabwe iri kupedzisa neEthiopia neSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.